Vatora Miko Nasi ndi Catherine Mbofu, Abigail Millicent Moadi Ambrose, Janet Mbetu Nzenga na Kudzai Shava. Vamwe vatora Miko zvakare ndi Rosewita Marutare na Vashepard Manivi. Asi kusarudzwa kwamai Moadi Ambrose, mwana wevaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vari nhengo yeZANU-PF kwakonzera mutauro wakanyanya. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashid Mukundu vati kudomwa kwemwana wavaMoadi kuchapa kuti vanhu vashaye chivimbo neZEC iyo yagara ichinzi yakazara mauto nevasori. Et Rashid DC. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana chakaipa kuti hama dzevakuru vakuru vehurumende dzipiwe mabasa sezvinongoita munhu wese. Amai Moadi Ambrose vanonzi neZEC vakadzidzira mabasa emari kana kuti accountant. Vachitoresa Miko vamunangagwa vati vari kuzadzikisa zvinosungirwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora Miko vakudzai Shava avo vanorarama neurema vatiwo vachange vachishanda kuona kuti komishini yagadzirisa matambudziko ose anosanganiwa neavo vakaremara munyaya dzesarudzo.
Zvatinofungidzira kuti kana zvatapinda muzeki tine tichibatsirana nevamwe kuti vaone kuti vanga adresa sei kana kuti vanga zvigadzirisa sei zvichemo izvozvo zvevanhu vakaremara. Dzimwe nguva kuaccessa polling station kwakuchineta, dzimwe nguva panopingwa pacho pane pasina marampuka, dzimwe nguvawo mapolling booth acho pamwe anenge asiri adjustable, anenge asingagoni kudzikiswa kuti vaya vanenge vakagara pamawheelchair vakwanise kusvikira panovhotwa paya, panoiswa bepa racho and so on. Zvino uyewo nyaya yekuti vaya vanobatsirwa pakuvhota kusanganisira vaya vasingaoni.
Vachitaurawo nevatori venhau mushure mechiitiko ichi sachigaro weZEC amai Priscilla Makanyara Chigumba vati wavafara kuti komishini yavo yave nevanhu vakakwana uye vachaenderera mberi nebasa rekutara miganhu yematunhu munyika kuitira sarudzo dza2023. Amai Chigumba varambawo mashoko ekuti kune utsotsi hunoda kuitwa pakutara miganhu iyi.
Tinotarisira kuti iye zvino zvatane makomishina edu vachapinda kumaprovinsi nekumadistrict vachiita basa kumamultiparty liaison committee kunenge kune madzishe, masabhuku, mapolitical parties vachikurukura nezvemaboundary kuitira kuti tiite delimitation yedu tichinzwanana tichiwirirana. Tinoziva kuti kune vari kufunga kuti vachabirwa padelimitation, but delimitation hakuna munhu anogona kubira munhu, its a scientific exercise.
Kunyange vamwe vari kugunununa nemamwe makomishina atora Miko vanoshanda nesangano reelection resource center kana kuti ERC vatakunda tsunga vati tsvagiridzo yavaita inoratidza kuti hapana chakaipa pane vatora Miko kunze kwemutauro wakonzerwa naamai Moadi Ambrose.
Tatarisa mazita aya evanhu vaiswa paelectoral commission tikaona pasina dambudziko rakanyanya kuwanda, pangone zita 1 rangokonzeresa zhowe zhowe ramwana waKembu Moadi. Isu seelection resource center tinoti hapana munhu asingabvumidzwe kuitwa commissioner kuZEC. So uyu Mpofu haasi mwana waObed Mpofu, uyu Shava kungofananawo kwemasenenzi, asi kumafrom kutarisa kwatanga taita preliminary hawasi wana wevanhu veZANU-PF.
Asi vatsunga vati sesangano vanotarisira kuti vasarudzwa vatevedzere mitemo yenyika zvinoita kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mvonga mupopoto.
So isu tinongoona kuti warufanawo kutevedzera zvirimo muconstitution chemacommissioner, warufanawo kuita make sure kuti isusu semaZimbabweans tinotarisira maelections nemazvo.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Osalos Ziva vati havana kufarira nekupinda kwemwana wavaMoadi.
Vanhu bo tinotarisira kuti kunofanira kutariswa background yemunhu, nekuti vaMoadi vanozikanwa kuti mwana wavice president weZANU-PF iriyo iri political party inokwidza kumaelection. So hatitarisiri kuti procedure inosiya kunzvera munhu yatinoti integrity of the institution, because ndo dambudziko riri munyika kuti vanhu vemuZimbabwe in general vane kugununguna pamusoro peimpartiality of the commission. Saka tinotarisira kuti zvinizvozvo zvine bearing pakufamba sezvandataura kuti vanhu vanofanira kuita confidence semavota kuti aiwa uyu is an independent referee.
Committee inoona nezvekufambiswa kwemabasa muparamende yestanding rules and orders mwedzi wapera yakabvunzurudza vanhu makumi matatu nevaviri avo vaida zvigaro zvitanhatu izvi mushure mekupera kwetemu yemakomishina aivepo. Sangano rezeki rinoumbwa nemakomishina mapfumbamwe kusanganisira sachigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.